Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 16, 2018.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vice Chancellor veUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Levi Nyagura vanonzi vasungwa nesangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva inonzi ine chokuita nokuwana degree redoctorate kwakaitwa naamai Grace Mugabe. Panga paine kufungira kuti amai Grace Mugabe vakawana degree iri nechete. VaGoodson Nguni vanoona nezvekuferefetwa kwenyaya muzek vatenda kuti vanyagura vasungwa uye vari kudawo kutaura nava Claude Mararike.
Vanhu vakawanda vanoungana muSouth Africa kumunamato wekurangarira mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai avo vakashaya nechirwere chegomarara. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC akasarudzwa paCongress ya2014 muzvare Tokozani Kupe vanoti vari kushanda nemhuri yekwaTsvangirai kuitira kuti zvinhu zvifambiswe negwara kwaro paine chinangwa chekuona kuti gamba ravo raradzikwa zvine chiremerera.
Vanhu vanobva mumatunhu akawanda vokurudzira nhengo dzeMDCT kuti dzizvibate panguva ino apo nyika iri kuchema kushaya kwavatsvangirai.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vanhu vakasiyana siyana nhasi vaungana muYeovil muJohannesburg kuSouth Africa pamunamato wokurangarira mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai avo vakashaya nechitatu manheru. More Blessing Muyoma anotipa zvimwe nenyaya iyi.
Regerero kune nyaya yatapa kutambira kuti Kupfurwa kwakaitwa vana vechikoro kuParkland, Florida muno muAmerica kwapa kuti vamwe vanhu vakurudzire hurumende kuti ivandudze mitemo ine chekuita nekutengeswa kwepfuti. Vana vechikoro vanosvika gumi nevanomwe vanonzi vakaurayiwa naNicholas Cruz ane makore gumi nemapfumbamwe. Kunyangwe hazvo dare reCongress muAmerica richimboedza kuti ridzike mitemo ine chekuita nekuomesera vanhu kutenga pfuti, hapana mutemo wati wadzikwa, sezvo masangano akaita seNational Rifle Association achipikisa nyaya dzekuda kuvandudzwa kwemitemo yekutengwa kwepfuti, vachiti bumbiro rinotendera vanhu kutenga pfuti. Nengo dzebato reMDC mudunhu reMashonaland West dziri kukurudzira vakuru vebato iri kuti vabatane. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nengo idzi dzinobvuma kuti mubato mune makakatanwa ekurwira masimba ekuti ndiani achabata matomu zvichitevera kufa kwavatsvangirai. Imwe nengo yechikuru amai Chibaya vanoti vakuru vakuru mubato vanofanirwa kusiya zvekurwira chigaro, asi kuti vabatane munguva ino yekuchema vatsvangirai.
Kwazvino akuzopinda ndiani? Kwaakuzotonga ndiani? Mazudzwa naniko vanhu? Maakumhanyira kutonga kwemunhu kwoupenyu hwemunhu hwapfuura, munofungei navo? Maakumhanyira kuti akutonga ndiani? Patinoorana ngatimbomhorosanai tiri vana vasave.
Amai Chibaya vakurudzira nhengo dzeMDCT kuti dzibatane kuti bato rikunde musarudzo dzegore rino.
Tichichema baba vedu vanotitungamirira, munoziva tikatohwina zvine mutsindo chaiwo kana takabatana. Ngatibatane.
Imwe nhengo yechidiki Hilda Sachikonye vanoti MVCT ine nhengo dzinokwanisa kumira mukushungurudzwa sezvakaita vatsvangirai.
Voti kuna vatsvangirai takazviona zvichiitika, vatiri vadiki tichizviona zvichiitika kuti vairohwa vachiurayirwa mukadzi vachidini bhata vana kusiya. Saa tisingazivi kuti ava vamwe ava vachagona here kushinga kumira kuti nyango vakarwiswa, nyango vakanzwii, nyango vakada kutengwa, vakanzi trizoni vachidii.
Izvi zvinotsigirwa nemurongi wemisangano mudunhu reMashonaland West vaWilson Makanyaire.
Pangai pazvinopikisa hazvo ndoda kuti pawa ringa richidhonzana, asi ndinonzwisisa uye isuwo seprovhinsi tiri kuteerera mumabhawa, tiri kuteerera mashops, tiri kuteerera masupermarkets kuti kutodii pazvazvadai.
Asi mumwe mugari wemuchinhoi vaShepherd Masotse vebato reNational People's Party vanoti panogona kuita manye mamire nerongo mubato reMDCT nekuda kwemakakatanwa pakati pevatevedzeri vavo vaviri vanoti vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri, avo vavanoti vakatanga kunetsana kare pavairwira chigaro chemukokeri wemusangano.
Mukuru wangu ii ndorinobongozozo ratanga muMDC. MDCT hamusinamira zvakanaka. Why? Vamudzuri navachamisa vakabvira kubva paorganizing secretary. Vamudzuri ari organizing secretary, vachamisa vakasapotwa vakatora chigaro chechiya. Ikozvozvo vamudzuri vakanzi ndovatara kuti vice president, vachamisa vakatora chigaro. Zvinoreva kuti chamisa samwe ane paanga akatsigira navatsvangirai. Ikozvozvo zvinogona kuti manyamamire nerongo, chamisa ane support kupofu kuti kupati.
Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vamwe vanhu vanoti vacharangarira vatsvangirai semunhu akarwa hondo huru mukuenzaniswa kwenikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro wesangano reCommercial Workers Union of Zimbabwe, Muzvare Grace Mate, vaudza Studio 7 kuti vakatanga kuziva vatsvangirai mushure mekunge vapinda mubazi reZimbabwe Congress of Trade Unions raizivikanwa richinzi Women's Advisory Council. Vati vatsvangirai vakatsigira madzimai kuti vave neboka ravo rakazvimirira pasi peZCTU, izvo vati zvakabatsira kusimudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzevashandi vechidzimai. Munyori mukuru weZCTU Women's Committee amai Barbara Tanyanyiwa vatiwo vatsvangirai vakaita basa guru, kwete mukurwira kodzero dzevashandi chete, asi mukurwira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi.
panguwa ya wachangira ya wali sekretari general wa ZCTU ndo paka mfomu wa batore mazimai runzi women advisory committee ezi nesu takuriti women's committee nekuti takaramba kutirinzi women advisory council tikati atisi kuda shukunzi ma advisor tuna kuzhiti ratega isusu kutitiwe independent wakabuma sinaka na umbo wanadambu ziko nazo issue ya agenda equality chero mu MDC takaona vari vomba imira mira wachitra kutituwe ne inonzi 50-50 chero mu constitution ya MDC irimo takaona zvakare wachibatsira mukugadzirwa kwe constitution bumbiro renyika muna 2013 ende zvizhinji zvakabudamo zvakatifadza isusu sevashandi takaoneka muchibuda maissues ekuenzana kuenzanisa kwemukana takachipe vakadzi nevarume takaona zvakare muchibuda kodzero dzevashandi tinoti malabor rights zvasati zvakamboitika muhistory yezimbabwe
mutungamiri wesangano rehashtag this constitution our constitution muzvare Abigail Mupambi vati vatsvangira vanofanirwa kurangarirwa semunhu akaenderera mberi nekurwa hondo yekuti veruzhinji vawane kodzero dzakasiyana siyana mushure mekunge nyika yawana rusununguko
chatingagona kupikisa ndechekuti political independence yakauya nama nationalist parties zano ne SAP 1980 asi mukuuya kwayo zvanga zvisina kukwana kana pasina independence yokuti vanhu vagone kutaura vakasununguka kodzero dzavanhu dzipiwe kuvanhu apa ndakutaura independence yakauya navatsvangirai kutaura kwandiri kuita nhasi uku mukazo kucherekedza zvakanakisisa unowanika kuti pane rupasa rwandakatsika rwakawadzirwa navamugeni Richard Tsvangirai kuenda kwavatsvangirai chitsvambe chapiwa Zimbabwe zvikuru sei takatasa vechidiki kuti chitanda ichechi titore tiende mberi
Murongi wemabasa musangano reNational Mine Workers Union vaCotton Ndlovu vati vashandi varasikirwa zvikuru nemunhu aive akazvipira kwenguva yakareba muupenyu hwake hwose kurwira kodzero dzevanhu.
Vatsvangirai ndiri kuvarangarira zvikuru vachiri mutrade union. Ari munhu aida kuti mushandi wese weZimbabwe adye achiguta kunyanya nguva dzavaiita masteaways. Ndo patakanyanya kuzivisisa nezvavatsvangirai vamwe tatisati tanyaso zivisisa nezvema trade union kuma 89 zvichienda kuma 90 but zvisinei nokuda kwokuti vaimira vachimirira kodzero dzevashandi kubva ipapo takabva tavaziva
sachigaro webato reMDC team dunhu reMateveland North amai Betty Twala vati vanonzwa kurwadziwa zvikuru nekushaya kwavatsvangirai vachitiwo munhu aive nemutsa aigara achida kubatsira vanhukadzi kusanganisira shirikadzi nenherera kuti vabude mumatambudziko akasiyana siyana avanosangana nawo zuva nezuva muupenyu ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shavo
Vatsigiri veMDCT vari kurufu rwavamugeni Tsvangirai kumba kwavo muHarare vanoti panofanirwa kuitwa musangano wechimbi-chimbi wokutsvaga achatsiva vatsvangirai pautungamiri webato ravo. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vatsigiri veMDC vaswera vakaungana kumba kwavatsvangirai vachiimba vachichema mutungamiriri webato ravo uyo akafa nemusi wechitatu kusouth africa mushure mekurwara nechirwere chegomarara vamwe vevatsigiri veMDC vanga vari parufu apa vakaita savatendai kanokanga vati zvakakosha kuti paitwe musangano wechimbi-chimbi kana kuti extraordinary congress wekusarudza munhu achatungamirira bato vachiti vatsvangirai munhu aida utongi hwejekerere izvi zvinotevera musangano wakaitwa nekomiti yepamusorosoro yebato iri yenational council uyo wakapa vanelson chamisa basa rekufanobata chigaro chemutungamiriri webato kwegore rimwe chete
vangoda utongi hwejekerere utongi hwekuti vanhu vange vachiwirirana zviri pachokwadi pasina mabopoto kana kukakawadzana mukati memusangano
asi vadenford ngadzihore vati hapasina nguva yekuita kongresi yechimbi-chimbi sezvo sarudzo dzave pedyo
thank you chokutanga nechekuti constitution iri clear yemusangano kuti in between congress national council ine masimba ekuita any decision including kuapoenda any position so inini sadenford ngadzore ndirasa kunge focus hombe should not be internal panguwa yata towe focus ni panguwa yata externally in the sense ya kutu tine 3 months to prepare election. So tikatanguita Congress Israel in the notice akunda the constitution you have to notice kuti tofara Congress then wanguita ma nominations. That process could take more than a month.
Ichaitwa chete kana committee yawe National Council yabvuma.
Aiwa zano rokuti kuenda Congress harisiri munhu. Constitution iri pachena. Uye boka rine kodzero yekudaro in National Council.
Asi munyori mukuru mu MDCT va Douglas Monzora vati bumbiro remutemo ndiro rinofanirwa kutevedzerwa.
Pandangotara nezve extraordinary Congress chete ndaingoreva kuti ndiyo inyega inosarudza substantive president webato. Ndizvo zviri mubumbiro redu. Kana vati tinotanga taenda ku National Council hazvina kana dambudziko izvozvo. Asi ndichavataura navo kuti National Council iyoyo ngai chipinzwa tangopedza funeral. Mazuva ekuti inopinda rini towirirana sevatungamiri.
Ari kutaura akamirira mhuri yekwatsvangirai uye ari munin'ina wemufi vamanase tsvangirai vati urongwa hwokuunza mutumbi hwave pachinhano chepamusoro uye veruzhinji vachapiwa mukana wokuonekana navatsvangirai mune imwe nhandare yebhora muHarare. Mutumbi wavatsvangirai wakatarisirwa kuratidzwa kumusha kwavo kuBuhera. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Vini Thomas chiri pasi.
Mutori wedu wenhau Loida Moyo ari kuBohera kuri kutarisira kuvigwa vatsvangirai. Tataura naye kuti tinzwewo zvizhinji nezviri kuitika ikoko.
Ndiri kubva kupamusha wamobhenditsvangirai Matanda Village. Asi vazhinji vari kutaridza kusuruwara zvikuru nekuti kushaikwa kwavamobhenditsvangirai kwanga kusingatarisirwi. Vanhu vazhinji vaifunga kuti munhu achakunda achazopinda pasarudzo dziri kutarisirwa kunge dzichiitwa munguva pfupi iri kutevera. Saka vanhu vazhinji vanga vachitarisira kuti vachanaya voita zvakanaka vopedzisa basa ravakatanga rekuti Zimbabwe inge ine utongi hwejekerere. Vazhinji vobva vazowana mabasa sekuiswa kwavanga vachiitwa MDC.
Vanhu vabuda zvakadii vauya kuzochema vatsvangirai?
Panga pamusha wavo panga paine vanhu vashoma vanga varipo ruzhinji pazhinji vacho veukama nevamwe vavakidzani. Asi pange paitika dhabhu vadhipatimeni vazhinji nhasi vanga vachiinda kumuzinda webhwera ofisi uko kuna kugoverwa Fortereza pazuva ranhasi. Asi vanhu vaingove vachibata maoko vachidzokera kudzimba dzavo.
Pane here vamwe vari pedyo vatinogona kutaura navo varipowo pakuchema rufu rwavatsvangirai? Tinotenda. Mungazvizivisa henyu zita renyu nekwamabva? Tibvunzewo kuti ikoko mauya nechinangwa chipi?
Ndinotenzwa Andrew Tsamangwana. Ndinogara Mamurambinda.
Mauyawo kuzochema vatsvangirai?
Mauyawo kuzochema vatsvangirai nekuti munhu aiva nerudo nevamwe. Nekuti anga asingadi utongi hwekudzvanyirira. Iye munhu wekuti wataimba nekuti at least dei angapindawo angaramba achirarama kusvika nguva yakati taikwanisa kuonawo change munyika yedu. Asi izvi tine kuchema kukuru. Hakufanira kutenge tingochema sekutafirwa nababa chaicho vababa vemhuri vashaidha. Saka tinotinzwa kurwadziwa sei zvakanyanyisisa. Chipo chakaitika saichochichi.
Totarisawo kuti zvamunoti makasiyirwa sembuva navatsvangirai mukuoneka kwavaita kudai ndezvipi?
Takasiyirwa zvizhinji inyaya yekuti vaiva nerudo wangu asina zvekuda kudzvanyirira mumwe munhu asi vangoda zvinhu zvinegwaro rakanaka.
Vamwewo vari kuBohera kuri kutarisira kuvigwa vatsvangirai kune mutori wedu wenhau Loida Moyo. Tiri pakare panyaya idzodzo. Zvinhu zvisina kumira zvakanaka kudai muMDC vanhu vachipikisana zvinoreva bumbiro remutemo rebato Tabata Gweta uye vakamboshandawo vari chipanga mazano chavatsvangirai Dr. Alex Magaisa kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga ndinoti neurombo nekurasikirwa kwatakaitwa negamba redu vatsvangirai munhu anga ari pamwoyo yevanhu vazhinji. Munhu akarwa hondo yakanaka. Panyaya dzekuti zvinofambiswa sei ivo vemumatare MDC epati vanofanira kupa rukudzo kuna vatsvangirai vambomira zvekuitisana ukasha nekupopotedzana kwekuitika nekuti zvinotoshura. kana zvichinge zvaitika pamusha ukaona vanhu vachiita zvinhu zvakadaro.
Zvazvadai musha uchiri mutema kudai, asi iro bumbiro remutemo tatarisawo nekuno tiri kuona akasiyana siyana kuti tichaziva kuti chokwadi ndechipi zvava kunetsa. Mungaitawo ruzivo rwekuti zvinenge zvichifanirwa kunzi zviitwe seiko? Chimuti chinenge chifanirwa kupiwa akaitwa seiko kana zvichinge zvadai?
Vanhu kana muchinge mawirwa nenhamo saizvozvo, kana kumusha chaiko kwatakakurira, tinoziva kuti nyangwe vavakidzani vaipopotedzana, panoitwa rufu vanhu vanoungana vombosiya zvekunetsana voita zvinodiwa neunhu voviga munhu. Ndo chinhu chikuru chingadai chakaunganidza vanhu vese izvozvo, vangadai vakaunganidzwa nekushushikana kwatiri kuita uye nechido chiripo chekuti vatsvangirai vange vachivigwa zvakanaka. Iko zvino sekutaura kwawaita, mapepa acho ari kunzi bumbiro remutemo reMDC hautozivi kuti nderipi racho rinofanira kushandiswa, nekuti pari kutoita kukoronyira, vamwe vachiti ndeiri, vamwe vachiti ndeiro. Unotoheya kuti chatinorejera kuburiswa pachena chii chaizvo? Munoona ka hazvina kunaka. Ndofunga kuti kushora vatsvangirai zviri kuitika, vanhu kavanoita matare kana munhu achinge aradzikwa ogara pasi voti iri ndiro bumbiro riripo, zvinofanira kufambiswa sei, zvinhu zvofamba zvakanaka.
Gweta uye vakamboshanda vari chipanga mazano chavatsvangirai Dr. Alex Magaisa vachitaura vari parunhare.
Gweta uye nyanzvi yezvematongerwo enyika vatapiwa kapurura vanoti vanoona gakava riri mubato iri richipedzerwa mumatare edzimhosva.
Panguva ino ndinonyanyochema chibvubvubvu chiri kuitika panyaya yekuda kutonga yeutongi. Tine vatongi vatatu asi zvinenge zvane muromo mukati.
Kugumbiro romutemo weMDC handiti rinoti akasarudzwa kuCongress ndiye anofanira kufanira kubata chinzvimbo choutungamiri hwebato here?
Iroro ndiro dama chairo zvino, nokuti kana mutemo uchitaura kuti munhu akati ndiye achasarudzwa maererano nebumbiro remutemo, bumbiro remutemo rinofanira kuteedzwa. Ehe, ndinonzwisisa hangu vanhu vane wavo wavanenge vachida, asi mutemo ngaungoteedzwa nguva dzose.
Munofunga kuti vatsigiri veMDC nevakuru vavo vangazvifambisa sei ipapa?
Chekutanga ndechekuti sezvo panga paita vateedzeri vatatu, pakave nekugadzirira hondo ipapo pavatatu vavo. Hatingade kuzviviga tichiti tiri kuchema, hatidi masimba, hatidi zvakati. Chiripo ndechekutongoti pari zvino kutopedza nyaya iyi kuti vanhu vadzokere pagwara rekuti vateedze mutemo, kutotanga kutoita maelections eCongress.
Vamanzvera vanoti vakaedza kutsanangura mitemo yebato asi vakasvevererwa. Munofunga chinji chaitika apa?
Chaakutonetsa iye zvino ndechekuti pane vatingati vanotsigira musangano vari munzira, vanongoti vanoda zviripo zvaitika ipapo. Saka chaakunetsa apa ndechekuti pane vari kuti mutemo ngauitwe, vachingoti aripo iyeyo ndiye ngaachingotonga. Zvinova ndizvo zvinotyisa. Tatanga tichitarisira ndechekungoti mutemo ngautevedzwe, musangano upinde mugwara, vanhu vafare nezvavari kuona zvichienderana nemutemo.
Kana tikatarisa kudomwa kwavamudzuri navachamisa, tinoona kuti vatsvangirai havana kunge vatevedzera mutemo yebato ravo. Zvichaitwa sei izvi?
Apa zvaakutonesa, nekuti chaakutotyisa kunyanya ndechekuti ngatingwarirei kuviga mutungamiri webato nebato rake, nokuti vamudzuri vane vanhu vavowo vanovatsigira, maikupe vane vanhu vavowo vanovatsigira, vachamisawo vane vanhu vavowo vavatsigira. Saka hatingangoti isu chero tangowana TV kamera kana redio inondibvunza mubvunzo, tobva tangoti ndiye ari kutonga, ndiye ari kuzivikanwa. Aiwa,
avo vange vari Gweta uye vari nyanzvi mune zvematongero enyika vatapiwa kapurura vari parunhare kuPortland, Oregon muno muAmerica. Muna kukati, America yakatemera zvirango mukutengesera zvombo zvehondo kuSouth Sudan. America pachayo haitengeseri South Sudan zvombo, asi zvirango izvi zvicharambidza makambani eAmerica kutengesa zvombo kumapoka anorwisana muSouth Sudan. Kutengeswa kwezvombo kuSouth Sudan kunokanganisa kudzivirira vanhu, asi zvirango izvi zvichamanikidza hurumende yeSouth Sudan nemapoka airi kurwisana nawo kuti iite zvinoshevedzwa muchitenderano chekumira kurwa chakanyoreranwa musi wa21 zvita. South Sudan yakawana kuzvitonga kuzere muna 2011 asi kurwisana kwakatanga mushure memwedzi gumi nemisere chete. Muna zvita 2013 kurwira masimba pakati pemutungamiri wenyika vaSalva Kiir nemutungamiri wavo vaRiek Machar kwakatanga asi muna 2015 vakabvumirana kumira kurwa. Izvi hazvina kuramba zvakadaro kwenguva refu sezvo kurwisana kwakatanga zvakazhinji. Kurwisana uku kwakakonzera kunetseka kwevanhu, nzara nezvirwere. Vanotaurira bazi rokudzidzana nedzimwe nyika muAmerica, amai Heather Noert, vanoti America inorwadziwa nekurwisana uku muSouth Sudan sezvo vanhu vanopfuura mamiriyoni nechikamu vatarisana nenzara nezvirwere, kunyange hazvo America nemasangano anobatsira vachiedza kubatsira kudzivirira nzara kubva pakatanga kurwisana uku. Amai Noert vanokurudzira nyika dzese dzinoganirana neSouth Sudan kuti dzishandire runyararo nekuchengetedza upenyu hwevanhu vasingabatsiri avo vanorwisana. Amai Noert vanoti America inotsvaka rutsigiro rweUnited Nations Security Council kuti zvombo zvirambidzwe kutengeserwa kana kupinzwa muSouth Sudan. Amai Noert vanotizve zvinofanira kuzikanwa kuti nyika dzese hadzizongotarisa vanhu vasina mhosva vachiurawa muSouth Sudan. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira Caps United, Chicken Inn, Dynamos neHighlanders zvapiwa mukana wekuedzana masimba zvakatarisana nekutanga kwemitambo yemwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata izvi zviri kupinda munhandare yesvondo rino kurwira mukombe weZimbabwe National Army Charity Shield makepekepe achisangana neDimbare muRufaro Stadium nesvondo. Zuva rimwe chetero Chicken Inn Highlanders dziri muBaba Fields Stadium. Mutaurere weZimbabwe National Army vaAlfios Makotore vanoti vapamhidzira mari yemakundano aya. Chikwata chakunda chichawana mari inoita iyo zvuru gumi nezvishanu zvemadhora kubva pazvuru gumi nezviviri. Chikwata charohwa mufainari chichawana mari inoita iyo zvuru gumi kubva pazvuru zvisere. Mubati wehomwe weDynamos vaWebster Marechera vanoti mari iri kupiwa chikwata chakunda ishoma shoma zvekuti kana vakakunda vachapa vatambi vavo mari yacho yese kuti vagovane.
Kana vahwina imari yevakomana haisi mari yekuti inganzi inga yakawanda zvekuti ingabatibati anibona imari yekuti ivo pachezvavo kana vahwina mungwana pekutangira.
Mumwe muteveri weCapes United vafarirai mutamba vanoti oyo mutambo wavanga vakamirira zvikuru.
Ya, uyo mutambo watikamirira zvikuru mushure monge timu yedu yemakepekepe yakaita gadziriro yakakwana ende uyezve ndo patinofanira kuti tiratidzewo kuti gadziriro yambamhando yepamusoro zvakadii.
Dynamos yacho yakatengawo vatambi vakawanda vane mukurumbira kusanganisira Rafael Manovire uyo vakatora kuZPC Kariba, Jimmy Tigere naWilliam Manondo iyo vakatenga kuHarare City. Highlanders iri kutarisira kupinda mufainari zvekare yegore rino asi iri pasi pemurairidzi mutsva Madinda Ndlovu uyo akatsiva Errol Agbai. Gore rino rave rechitanhatu makundano aya achiitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mabasa akaitwa navatsvangirai uye zvinoreva kushaya kwavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai namba dzeWhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. Zvabva zvatisvitsa kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga.
Ini ndini Tanonoka Wande. Tokusiyai nenhavu dzechiNdevere.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.